Apo pasi rose rakatarisira zvichabuda musaridzo dzemuAmerica, sachigaro musangano reZimbabwe Editors Forum vadhumisani mule yavanoti vakawanda muZimbabwe neAfrica yose vane tarisiro yekuti vaBiden vakunde nekuti vaTrump vanogara vachinyomba vanhu vanobva kune dzimwe nyika uye havadi kuti vanhu ava vagare muAmerica.
Idzodzo ndizvo zvinoita kuti from afar titi zviri nani kana kukawina munhu akaita savaBiden vanenge vari more democratic and liberal in his view of my issues, including foreign policy. Yavo tichivaterera vanenge vane attitude yokuti immigration ngaichinje, vane attitude yokuti COVID, let's engage COVID. It helps us kuti badaro nekuti COVID is a global issue. Tese it will affect. So kana tine munhu anoti let's take measures to combat, zviri nani kune ava vari mudenial ava vaTrump.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa vanoti hapana chichachinja zvakanyanya kunyange vaBiden vakakunda. Vanotiwo vaTrump vakakunda vanogona kutiomesera Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rese.
Pavakapinda takaona amwe maproject nemaprograms aifandwa neAmerica anyanyotarisa issue dzekubatsira in terms of policy development, zvichikatwa maprograms angari ma3 years ema5 years akabva angonzi asati atombotanga abva angogugwa ndobva zvatongera zvakadai. Saka izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuitika vakadzoka zvakare kuona amwe maprojects achifunding inobva kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Prolific Mataruse vanoti kunyange hazvo vaTrump navaBiden vakasiyana, vane muonero wakafanana paZimbabwe, asi vanoti zvinhu zvingatororikira Zimbabwe pasi pavaTrump nekuti munhu anoita zvemabhizimisi uye vakasununguka kushanda nenyika dzakaoma musoro seZimbabwe, izvo zvinocherechedzwa nekusangana kwavakaita nemutungamiriri weNorth Korea.
VaTrump chavasina kuda kuita kuAfrica kupa mari. Havasi kunyima Zimbabwe chete, vaTrump vari kunyima even NATO, vaTrump vari kunyima World Health Organization, vaTrump vari kunyima even United Nations, vaTrump vari kunyima WTO, vaTrump vari kunyima zvakare, vakatozonyima NAFTA, kusvika NAFTA yekwa North America Free Trade Area yazodonha ikazoreplaceswa neimwe nyowani. Saka munhu wekuti kana achiita zvinhu zvake, as long mamupruvhira kuti zvamuri kuita zvine business sense, makarongeka, kuna vaTrump zvaishanda.
Dr. Mataruse vanoti America inyika inoomesera hurumende dzinotyora kodzero dzavanhu seZimbabwe zvisinei kuti ndiani anenge ari mutungamiriri.
Zvatooma re-engagement for Zimbabwe. I think yaoma iko zvino, takufanira kuchinatsa kutoratidza zveshuwa kuti kunyanya mukatasa America ndonyika yanyaya yanga yakanyanya kuoma, but ikozvo zvatozoomesesa after zvaitika kuNigeria.
Vamuleya vanoti kunyange vaBiden vakakunda, zvirango zvinoramba zviripo kudzamara Zimbabwe yagadzirisa zvinodiwa pasi pemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Recovery Act of 2001. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza vanoti vanoziva kuti kusanduka kwemutungamiriri weAmerica hakusandure zvirango kana mutemo wenyika iyi wekudyidzana nedzimwe nyika, asi vanoti vachataura nehurumende neparamende itsva yekuAmerica kuti zvirango zvibviswe.
MuAmerica kana ichinge ine yaisa policy yatinoti muchirungu policy, hapana chinonyanyochinja. Saka maelection eAmerica awa hapana chingatifadza, nokuti tinoziva kuti chero anenge ahwina hapana chinofamba. Saka zvatichaita ndezvekuti ticharamba tichingotaura navo zvakataurwa naPresident, tichiita muchirungu inonzi re-engagement navo maAmericans. Isu semaMP kunyanyanyanya komiti yangu tichazofamba kana COVID yaperai kuenda kuAmerica kuti tinotaura nevamwe vedu vari kuCongress ikoko.
Gurukota rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika vasifusiso moyo vanoti kunyange hazvo pachimboita kupopotedzana pakati peAmerica neZimbabwe, vari kutaurirana nenyika iyi nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati penyika mbiri idzi. Kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende, America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuZimbabwe munyaya dzeutano, chikafu, dzidzo nezvimwe. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.